Vachitaura neStudio 7 parutivi rwemusangano wavaita nevakuru vakuru vekanzuru yeBulawayo nhasi, mukuru webhanga reAfrican Development Bank kana kuti ADB amai Judith Kateera vati vanofara kuti chirongwa cheBulawayo Water and Sewerage Services Improvement Project chakafamba zvakanaka. Amai Kateera vati kunyange hazvo pasati paine ongororo yechirongwa ichi yaitwa zviri pamutemo, vanogutsikana kuti kanzuro yeguta reBulawayo yakaita nemazvo basa raitarisirwa kuitwa pasi pechirongwa ichi, vachitiwo mucherechedzo wakanaka unoratidza kuti makanzuru anokwanisa kushanda zvakanaka.
Water project yatati kutaura nezvayo nhasi imwe yemaprojects akapiwa mari nebhanga zvitsigirwa nehurumende. Ndanzwa kufara zvakanyanyisa nokuti project iyoyi ndaona iriyo project number 2 kubva kune project yandakaona kuWelvis Bay kuNamibia ye the container terminal ne oil storage facility yavo yavakapiwa zvakare mari nehurumende. Implementation kuvaka kwavakaita speed yavakashanda nayo despite atine COVID kusvika patasvika nhasi ndanzwa kutenda.
Pasi pechirongwa ichi Bulawayo yakapiwa mari inoita mamiriyoni makumi matatu nematatu emadhora ekuAmerica kuti iite basa iri kutanga mugore ra2016. Munyori wekanzuru vaChristopher Dube vati chinangwa chekuuya kwaita mukuru mukuru webhanga reADB nevamwe vavo change chiri chekuti vaone kuti urongwa uhu huri kufamba sei sezvo chirongwa ichi chave kusvika kumagumo.
Bhengi yauya kuzoona kuti ichii chataita because ndasvika kumagumo. Taifanira kunge takapedza program inoi end of last year but haina kuzopera because COVID pandemic. Asi inofanira kupera gore rino. Tasvika pa 96.2% kuti tipedzese maprograms etu ese. Endi ndinovimba maprograms ese anopera. Mamwe acho asara acho pa 4% asara inoyi. Imwe yacho inopera Oktoba, imwe yacho ichipera zve muna Disemba.
Vadhuve vati chirongwa ichi chingadai chakapera asi zvimhenga mupenyu zvakasiyana-siyana kusanganisira kuchinja-chinja kwemari inoshandiswa munyika pamwe nekuvekwa kwechirwere checovid-19 kwakaita kuti chirongwa ichi chinonoke kupera panguva yachaitarisirwa kupera.
Pakuchinja kwekarensi ipapo kwakatinetsa zvokuti because handiti munoziva kuti tiri kushandisa US dollar iko zvino. Pakuzochinja paya paya kwakunzonzi asisiri 1-to-1 convertibility yacho yakanetsa zvikuru. Ende nemani zati zvakagara zvakachengeta zvemacontractors kuzozipatara manje zvaicho kuti tinetsei nokuti yanga sisiri 1-to-1 kuti tipei mo.
Meya waguta reBulawayo vaSolomon Mguni vatenda bhanga reADB nekubatsira kwarakaita kanzuru vachiti chirongwa ichi chichabatsira zvikuru mukuita kuti kanzuru ikwanise kuita mabasa ainotarisirwa kuita nemazvo. Asi mumwe mugari wemuBulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti amai Moyo vati havasati vaona kubatsira kwechirongwa ichi.
Isu hatisati taona kushanda kwechirongwa ichi nokuti kuno kwatinogara mvura haisati yasvika.
Semune mamwe maguta nemadhorobha emunyika, guta reBulawayo rakatarisana nedambudziko rekuwana mvura yakachena yakakwana uye kurasa mvura ine tsvina nenzira yakafanira inoita kuti mvura iyi isape vagari zvirwere. Muna chikunguru wegore rakapera kune vanhu 13 vakafa muguta reBulawayo nechirwere chemanyoka. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.